Tanga tirikugadzira strategy yedu kuti isusu tirikuda emission inova yekudefenda marights emacommunities anoaffectwa nediamond mining, uye kuti tirikuda kuti Kimberley process ishandure kana kuti ivandudze definition yavanoti mangoda emhirizhonga kana kuti conflict diamonds. Hatisi kuda kuti maconflict diamonds aya angonzi madiamonds anoshandiswa nemarebels kuti vabvise hurumende dziri pamutemo. Tiri kuda kuti definition yavo isanganisire mangoda ari kucherwa nehurumende dziri pamutemo asi dziri kuponda macitizens avo nekuda kwekuti vachere ngoda. Dziri kutorera macitizens minda nemisha vasingavapi compensation maconflict minerals ivavo. Nyika dzekuti macompanies anorasa kana kuti sewage munzizi dzinoshandiswa nevanhu vachidhamba matoxic waste anobva kumamine munzizi, maconflict minerals nekuti anouraya vanhu nemhuka downstream. Ndo zvimwe zvinhu zvatiri kurwira izvozvo, uye tiri kudawo kuti Kimberley process iite kuti masangano akazvimirira oga asangonzi maobserver asi vavowo nesimba rekumakawo madecisions kana kubloka madecisions anenge akaipa.
Saka zvamanga muchida izvi kuti pazeiwe iyo nyaya yekuti chii chinonzi mangoda anero pakana kuti maconflict diamonds aya zviri kutambirwa sei?
Takanga tiine meeting neWorld Diamond Council. World Diamond Council ikati iye tiri kunzwisisa zvamuri kutaura, ende isusuwo tiri kukurudzira kuti pavandudzwe definition yeconflict diamonds kuti isanganisire madiamonds ari kumainwa munzvimbo dzine atingati makorokoza, asi makorokoza iwavo achityorerwa kodzero dzavo maartisanal miners sezviri kuitika like kucentral African Republic, some parts dzeDRC. Right, isusu tiri kuti izvozvo hazvibatsiri chinhu nechikonzero chekuti zvinoita sekuti World Diamond Council iri kuita sekunge iri kuda kuprotekta maartisanal miners, but chinangwa chavo ndechekuti vari kuda ngoda dzemaartisanal miners kuti dzipinde mune yavanoti legitimate chain of custody. Isusu tiri kuti protect the whole community, kwete kuti mungoprotekte makorokoza nekuti muri kuda ngoda dzavo.
Saka kune mumwe musangano wamuchaita here kuti muzodorongodze zvamabuda nazvo izvi?
Hongu, pachaitwa musangano weKimberley process unonzi intersessional, uchaitwa muna June. Ipapo ndo patichatarisira kuti nekuti hurumende dzese dzemuKP dzinenge dziripo, World Diamond Council inenge iripo, ndo patichakwanisawo kutaura madimandzi edu.